Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri gumiguru 19 2021 makateerera ku Studio 7 nevinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko kuti vawane mukana wokuti vataure nevanhu vari muzvinzvimbo vari pazvigaro kunyanya-nyanya zvigaro zvakakura sezveUnited Nations.
Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhuma yeUnited Nations iri munyika.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvekunyoreswa kuti vanhu vabvote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavoters.
Masangano anoona nezvesarudzo okurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. Masangano echidiki oshushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti motokari yemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa yapfurwa nepfuti uye kutemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU PF. Mutedzeri wemutauriri webato iri vaOstalos Siziva vaudza Studio 7 kuti havasi kuziva kuti pane munhu akuvara here sezvo vanhu vabva vatanga kuita bararamhanya vachitiza. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemangwana mangwanani. Masangano evatori venhau anoti ari kushushikana zvikuru nekurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura nenhuma yeUnited Nations amai Elena Dohan avo vari kushanya munyika mavari kuongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nekutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatori venhau havasi kubvumidzwa kutora mifananidzo yamai Dohan pamwe nekuvabvunza mibvunzo panguva iyo vari munyika zvichitevera kukokwa kwavakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoongorora mamiriro ezvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yeveruzhinji munyika. Vatori venhau havana kubvumidzwa kutaura namai Dohan pavakasangana navamunangagwa nemamwe makurukota ehurumende nezuro. Nhasi vatori venhau varambidzwa zvakare kutaura pamwe nekutora mifananidzo yamai Dohan pavaita misangano nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangunjwa, mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika vaLuk Malava pamwe negurukota rinomirira provhinsi yeHarare vaOliver Chidao. VaNigel Nyamutumbu avo vanoshanda nesangano rinomirira vatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaishanda zvakare nesangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedanho ratorwa nehurumende rekurambidza vatori venhau kutaura namai Dohan.
Haasi matanho ari maringe nebumbiro remutemo wedu. Bumbiro redu remutemo rinobvumidza, rinotaura pachena kuti ikodzero yavatapi venhau, ikodzero yevanoona nezvekufambiswa kwemashoko angava mapepanhau kana emasaisai kuti vawane mukana vokuti vataure ne vanhu vari muzvimbo vari pazvigaro kunyanya zvigaro zvakakura sezve United Nations kuti vanhu vazive zvikuru sei chavafambira uye vazive uye vane mutsvagiridzo nemuongororo dzavo vanhu vange varibo
izvi zvatsinirwawo nasachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vagolden maunganidze avo vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinotyora kodzero dzevatori venhau
inyaya inounza interest kuvana vezimbabwe saka vanhu vose vanenge vachida kuziva kuti zvii zvaitika pazuva rimwe nerimwe saka tinokurudzira kuti hurumende ipe mukana kunyanya-nyanya tingati kana zvavo vaita mamiting ava vanenge vakavharirana asi vachingopedza vanofanira kuti vakwanise kuunganidza vatori venhau vataure maringe nezvanga zvichiitika nekuti vatori venhau ndivo vanolinga mapublic officials vakuru vakuru ivava nevanhu vari mumastreets nemunharaunda dzakasiyana-siyana vanenge vachida kuziva zviri kuitika kungava kuHarare kana matunhu akasiyana
vanyamutumbu vatiwo kurambidzwa kuri kuitwa vatori venhau kutaura namai Doan kunoita sokunge hurumende ine zvairi kuvanza hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wedare remakurukota ehurumende kana kuti cabinet meeting munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vanziwo vari kunze kwenyika asi mutauriri wemutungamiriri wenyika vageorge charamba vaudza studio 7 kuti amai Doan ndo vakakumbira kuti vasataure nevatori venhau kudzamara vapedza misangano yavo
ataure chiaita parachuted into Zimbabwe first encounter yake was with the president yesterday. She's just beginning to have a speedier program anenge akuzvipronounce on what quite funny. So she has told us that I'm down at a press conference on the 28th ava ne representative picture the situation in Zimbabwe. Yes. So really, I know my name is Manila News Cycle, but news still has to make sense. Otherwise, it's not our way that's not content.
Studio 7, I know kwanisa kunzwa divira amai Doan pane zvataurwa navacharamba paurongwa hwakaziviswa nehurumende. Amai Doan vakatarisirwa kuita misangano nemakurukota akawanda uye vakatarisirwa kushanyira dhorobha reBulawayo nemugovera vozoenda kwamutare nechipiri svondo rinouya kunze kweurongwa hurumende uhu amai Doan vakatarisirwa kuti vachasanganawo nevemapato anopikisa vemabhizimusi masangano anoshanda akazvimirira vanorwira kodzero dzevanhu vedzisvondo nevamwe asi hazvisati zvazivikanwa kuti misangano iyi ichaitwa rinhi mushure mekushanya kwavo amai Doan vakatarisirwa kutura zvavanenge vawana kumusangano weUnited Nations Human Rights Council uchaitwa muna Gunyana wegore rinouya vamunangagwa avo vanogara vachiti zvirango izvi zvibviswe pose pavanenge vawana mukana wekutaura nevekunze vanoti zvirango izvi zviri kurwadza veruzhinji munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Masangano anoongorora sarudzo munyika anoti nzvimbo dzekunyoresa kuvhota dzinosvika mazana mapfumbamwe dziri kuvhurwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC dzinofanira kushambadzirwa zvakanyanya kuitira kuti vanhu vazive kwekunyoresa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora sarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosi Bunu vati vanogashira kuwedzerwa kwenzvimbo dzekunyoresa kuvhota vachiti vanhu vanga vachifamba mitinhu yakakura kusvika pamakiromita anodarika zana kune dzimwe nzvimbo.
Tine vari kunzvimbo inonzi Dandanda kuLupane. Vanga vachitravhela zvinambo zvingapfuure 125 kilometers kuti vasvike pane registration center iri kuLupane. Tichiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana vanga vachifanira kufamba zvidanho zvinosvika kuma 80 kilometers kuma 100 kuma 200 ikoko.
VaBobos Bunu vanoti kungowedzera nzvimbo dzekunyoresa kuvhota chete hazvina kukwana vachiti mamwe mapazi ehurumende akaita serezvitupa nemamwe anofanirwa kushanda pamwe chete neZEC nekuti munhu anogona kunyoresa kuvhota kana aine chitupa.
Asi tinenge tichitoti pakuisa kuti aite 900 zvekare ipapo vanofanira kuramba vachiwedzera manhamba iwayo nekuti takuenda munguva yesarudzo. Takuchitokumbira zvakare kuti even kwamutsviti vanotorisa zvitupa nemabirth certificate vabva vapindawo mundima, vabva vatotanga kupawo futi vanhu madocuments ekushandisa nekuti kurejista kuvhota kugone kungoitwa kana munhu asina zvekushandisa. Tichitarisa isusu kuti muna gore rapfuura rese vekwamutsviti vanga vasingape zvitupa, tinotoona kutoti inguva iyoyi yavanofanira kunge vaakutovhura zvekare mamwe macenters akati wandei kuitira kuti pose pari kupiwa zvitupa pobva parejistwa kuvhota zvobva zvafamba zvichifambirana mberi.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makone vatiwo ZEC inofanirwa kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzekunyoresa kuvhota idzi.
Zvichidarozve tinongokurudzirawo kuti vashambadze zvakanyanyisa nezvekunyoreswa nezvidanho zvokunyoreswa kuti vanhu vavhote, nokuti zvakakosha kuti vanhu vazive nguva ichiripo kuti mukana uripo wekuti vakwanise kunyoresa kuti vave mavhotas.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC Alliance vaIan Makoni vatiwo nzvimbo idzi hadzifanirwe kunge dziri kumwe chete uye ZEC inofanirwa kuzivisa kuti ichatanga rini nekuti kutaura pasina zvairi kuita hapana zvazvinobatsira.
Chechipiri ndechekuti tinoda kutizive kuti vari kutanga rini, nekuti is one thing kuti tabvuma kuti izvo tichaisa maregistration centers and then zvozongogara zvakanyararwa. Saka takamirira kuti vachichenuse kuti izvo zvichatangisa rini.
Mutauriri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vaMadhok Chivasa vati ZEC inofanirwa kufambirawo vanhu munzvimbo dziri kure kuitira kuti vakwanise kunyoresa.
Uye tiri kukurudzira zvakare kuti ZEC ngaikwanise kunge ichifamba vachiita madoor to door sezviva zvinoitwa nevanhu vesensors vachirejesa vanda kurejesa. Ngavasangoita masenders ekuti havazokwanisa kunge vachifamba vachipinda mudzimba vachirejesa vanhu.
Hatina kunzwa divi reZEC kuti ichatanga rini uye kuti nzvimbo idzi dzitange dzakawandira kupi, sezvo mutauriri weZEC vautoli Sly Gwana vati titaure naamai Joyce Kazembe asi vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinoti harisi kufara nemhirizhonga iri kuitika munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2023, zvikuru sei mhirizhonga yakaitika kumasvingo kwakapwanywa motokari yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pamwe neiri kuitikawo musarudzo dzemuZANU PF. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutungamiri wesangano reYouth Alliance for Democracy vatichaona masiya mbiri avo vataura vakamirira mubatanidzwa wemapoka evechidiki anoshanda mumatunhu ose enyika weYouth Coalition on Electoral Reforms vati vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika pamberi pesarudzo dzemuna 2023. Vamasiya mbiri vati havasi kufara nekupwanywa kwakaitwa mahwindo emotokari yavachamisa kwacharumbira mudunhu remasvingo nenhengo dzeZANU PF. Vatiwo havasi kufara nemhirizhonga yakaitika munzvimbo dzakawanda munyika apo paiitwa sarudzo muZANU PF dzemadistrict coordinating committee zvavati hazvipe nyika chimiro chakanaka.
Zvinova izvo zvinokashikamadza kuti sezvo takunanga vamaelections mhirizhonga iyi yakutanga kuoneka munyika yeZimbabwe, izvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zviitwe zvakare sezvinhu zvaive zvinhu zvaitwa kare, zvinhu zvatisingatarisiri kuti mukore uno zvicharamba zvichiitwa.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo hariite zvemhirizhonga.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panouya rapotuwawo tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights kuti mahuman rights edu ari kuvhaioletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano weMDC Alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadai, vamasiyambiri vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kuti vatsvage rutsigiro murunyararo. Vakakurudzira zvakare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatorere matanho vaPatrick Chinamasa, avo vavanoti vakataura mashoko anokurudzira mhirizhonga. Pavakati vachamisa ndivo vakange vadenha vanhu vekumasvingo nekuda kutaura navo ivo vasingadi.
Tinokurudzira vatungamiriri vezvimatongerwo enyika kuti varatidze gwara runyararo kuvanhu vanovatevera. Tinotaura kuti vatungamiriri wenyika vaMnangagwa vatsiure pajekerere vaChinamasa mashoko avakataura, nekuti mashoko aya tinotyira kuti ane njodzi pamberi, nekuti anokurudzira vanhu kuti kana vasina kufara nezvange zvaitwa nemumwe munhu nyaya dzevatongerwe nyika vashandise mhirizhonga senzira yekugadzirisa zvinhu zvinenge zvichinetsa. Ayo mashoko anofanirwa kunge asingawaniki, nekuti vanhu havafaniri kukurudzirwa kuti vaite mhirizhonga.
Hatina kukwanisa kutaura navaChinamasa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vamasiyambiri vakurudzira nhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika, amai Alena Dohan, kuti vasaswere vari mumahofisi vachiudzwa chinhu chimwe chete nehurumende, vachiti amai Dohan vanofanira kutenderera nyika yose vachiona mamiriro akaita zvinhu.
Tinokurudzira nhume iyi kuti iuye ione chokwadi chiripo paground, ione chokwadi chiripo muZimbabwe, izvionere isaite kuti iudzirwe. Nekuti zvinoitika zvikazhinji ndezvekuti vanenge vachitungamira vanoti munhu auya voti regai timuudze zvakati zvakati. Isu tanga tichikumbirira kunhume iyi ndechekuti ione mamiriro azvikaita munyika chaizvo chaizvo, itaure nemapato nemapoka akasiyana siyana atinoti mastakeholders aya, isave ini chataura nevanhu vamwe chete, nekuti haizowani kuona jekeso nekuti zvinhu zvakanyanyomira sei munyika. Zvinhu zvakaita sei mhirizhonga izvozvizvi zvinoitika panguva ino iye murapoti wauya achipinda muZimbabwe hazvikurudzirwi, nekuti zvinoramba zvichiratidza kuti hatisati takukoshesa kodzero dzevanhu.
Sangano reYouth Coalition on Electoral Reforms rinotiwo riri kuda kuti sarudzo dziitwe pasina mhirizhonga kuitira kuti zvichabuda musarudzo idzi zvigotambirika. Sangano iri rinotiwo mitemo inobata mafambisirwo esarudzo inofanira kuvandudzwa, izvo zvatsinirwa navachamisa, avo vanoti zvinokwanisika kuitwa kana hurumende yakazvipira.
Mareforms anogona kugadziriswa nguva yose yose. Munoziva isine gwaro rakanyora rinonzi Principles for a Credible Election Price. Kureva kuti the price yatinofanira kubhadhara kuti nyika inake ndo mareforms iwayo.
Tevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyika dzekumavirira dzakaita seAmerica nedzimwe dzakatemera Zimbabwe zvirango, izvo zvazoita kuti amai Dohan vakokwe navaMnangagwa kuti vazvionere pamhino sefodya kuti zvakanganisa raramo yeveruzhinji zvakadii. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva ranezuro vanhu vafa neCOVID-19 vanga vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 4659, uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu, kana kuti 132,405. Vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu, kana kuti 3,228,506, uye vakanga vabaiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere, kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. Yasuka nguwa ya kutitimbotari sajwa ya tika kune dzimwe nyika. Mauto emu Ethiopia arimudunu retigre anuturumende nyika iyi yaka rwisa ni mchadenga guta guru redunu iri remekele. Vagari pamwe ni masangano anobatsira arimudunu iri vakataura wopa msoro pe kubombwa kwa kaitwa nzvimbo iyi. Sanganore naure urumende re Ethiopian Press Agency rinoti mauto ye urumende mchadenga akarwisa nzvimbo iyi akanangana zvikuru nezvikwanisiro zvekufambiswa kwemashoko. Sanganore United Nations rinoti riri kuongorora mashoko ane chekuita nekurwiswa kwedunhu iri. Vanhu makumi maviri nevaviri vakafa zvitevera mafashamu emvura akaitika muIndia mudunhu reKerala. Misha yaka kukurwa migwagwa ikaparadzwa nemvura yakanaisa iyi sekuburiswa kwazvaitwa nesangano renhau rePress Trust of India. Sangano renhau iri rakataurawo nevakuru vakuru vehurumende avo vakati mitumbi yevanhu vakafa yakawanikwa matunhu madiki maviri anoti rekotayami neiduk ayo anonzi ndiwo akavhiringidzwa zvakanyanya nemafashamu emvura aya. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund rinoti upfumi weZimbabwe mukupera kwegore huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu zvishoma kubva muzana kana kuti 5.1%, kwete zvinodarika zvitanhatu kubva muzana kana kuti 6% sezvaraimbenge rataura. Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotenderana nezvekutaurwa neIMF nekuti
pane zvinhu zvakaita se COVID yatakaona iya Delta variant yakamboti netsenyi ikaita kuti pawe ne lockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka naiyoyo zvakare yakamboti dzorerei mamiriro ehupfumi hwenyika. Saka izvozvo ingave chinhu chakaita kuti chidzorere matarisirwo ekusumuka kwenyika. Chimwe chinhu zvakare chinogona kudzorera nyika kumashure maringe nekufamba kwemagetsi. Magetsi iko zvino ave kuti netsei.
Asi hurumende ichiri kuti upfumi hunokwira nezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7.8% mukupera kwegore, ichiti izvi ichazviita kuburikidza nekusunga vemabhizimisi vari kunzi vari kukanganisa upfumi hwenyika nekutenga nekutengesa mari pamukoto uye kudhurisa zvinhu kunyangwe vanenge vawana mari nemutengo wakaderera. Pamusika wekuRBZ, sangano rinomirira vemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries, mashoko kuvatori venhau rinoti zvekusunga vemabhizimisi hazvishande uye zvichapa kuti zvinhu zvitange kushayikwa muzvitoro. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vari mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vatendai BT.
Izvi takambozviona mikore yapfuura iyo. Vamasimirembo Goodwills navampofu, vampofu vari Minister of Trade Obed Mpofu, vakaita bishi rekusunga vemabhizimusi neainzi National Pricing Commission. But mitengo inokwira kana kuti it's a function ye supply and demand. Kana zvinhu zviri zvishoma zvinotokwira. Apa chanyanya kuita chishoma inyaya yeforeign exchange. Foreign exchange ishoma, ma US dollar mashoma. Auction yavaita iyi haisenzeba, yakoniwa.
Asi nyanzvi munyadzi zvemabhanga vari nhengo yeZanu PF vaGilbert Mponda vati vemabhizimisi avafanira havo kuregedzwa vachiita madiro aJorgina.
Vana muzvina bhizimisi vane responsibility sema community leaders. Vanhu vekuti munyika vanenge vakatotarisirwa kuti zvavari kufunga zvinenge zvichizopa direction kuti upfumi hwenyika hunonanga kupi. Saka nekudaro vanenge vachitarisirwa kuti vaact responsibility, vachiratidza kuti vanhu vari kuziva zvavari kuita, vasingaiti zvinhu zvekunyanya kutyora mutemo kunyanya panyaya dzezvemaridzi. Nekuti katasa mari dzakawanda dziri kubva kureserve bank dzeauction dziri kuenda kuna vana muzvina bhizimisi vahombe vavavo. Hongu hurumende haifaniri kumhanya kusunga vana muzvina bhizimisi, nekuti pane zvimwe zvatinokwanisa kuita inonzi pachirungu ya moral suasion yekuti vanombotaurwa navo. Takatasa se financial intelligence unit, vanhu vanoziva nemuono uri mberi wakadzama wekuti vanenge vachitoziva vatori neumbowo hwakakwana. Saka umbo huu techitarisa kuti vanokwanisa kuenda kune munhu wanenge watoona vachitomuonesa kuti taona kuti zvakati zvimire. Ukaramba uchizviita uchapedzisira wasungwa. Saka ndozvati kutarisira tozotarisawo nyaya yekugadzwa auction. Hongu ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika kuti auction ngaigadziriswe ite zvekuti munhu anenge anza wana mari achaiwana munguva yakakodzerawo. Izvi zvinhu zvakakosha nekuti zvinopa yatinoti confidence muauction system.
Sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vakatoyambira kuti vemabhizimisi vari kuita zveuori vachasungwa. Kuratidzawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana, dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvekuti pamusika wemukoto dhora rimwe rekuAmerica riri kumbotengwa nemadhora mazana maviri emuZimbabwe kana kuti 1:200, asi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction richitengwa nemadhora makumi mapfumbamwe chete kana kuti 1:90. Sangano reCitizens Initiative rakabatana nerimwe sangano reCommunity Podium mukutanga chirongwa chakanangana nekusimudzira vagari vemukai avo vari kuchema vachiti vechidiki vemunharaunda iyi vari kufamba nzendo refu pazuva kuti vasvike kuchikoro. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro nemukuru wesangano reCitizens Initiative vaFreeman Chari avo vati sangano ravo rakaona zvakakosha kuti vabatsire vechidiki vekungai ava.
Community Podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yeGweru chena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura, hatina zvikoro. Vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka. Saka ndipo patakati isusu seCitizens Initiative ngatishandei tese, isusu tinokwanisa kuti tiite noise yekuti vanhu vazive zviri kuitika, vanokwanisa kukandawo mbichana, toona kuti tingakwanisa kupedzisa here bloku rechikoro ravakanga vatanga nemba yematicha. Saa naizvozvo takabhatatanga GoFundMe yava ne about $2,000 tikutarisira kuti tingakwanisa kureza $10,000 todi basa rofamba topedza chikoro, vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari ava vemukai?
Tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Saka patinoona kuti apa dai pagadziriswa kazhinji kacho tinodini, tinoti kuvanhu onaiwo zviri kuitika apa, madii tabatana tadini, vanhu vaitawo kusvika apa. Tinoda kazhinji kuona kuti vanhu vatanga vaitawo something vari kugozherwa apa, then tosvikawo toti nyika iri kuti takwanisa kukutorayo kubva pad kukusvitsayo pazeti. Patakaonawo veCommunity Podium wabuditsa documentary ravo takabatikana tikati aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Imari inokwana here mukubatsira vagari vemukai?
Aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti chiri kunyanyodiwa iko zvinezvi ndechipi. Saka tiri kutarisa ivona kuti tikuona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka blokiri, iko zvino izvi vari kuda madoframe, vachada kuisa roof nekuplaster. Saka tikati isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo, vanhu vakasapota kudarikidza, tinoitawo zvimwe zvakafanana nekuisa zviburani nekuvaka matoilets.
Pete edu huru kuredu mkoma frame ndanchikumbura kupfumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana rudzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamuinazvo, kunyanya chirongwa ichi chatukutaura nezvacho chekungai, vanokwanisa kukubatsaisei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana ku?
Ndinonyanyowanikwa patwitter nepafacebook, munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari munondiwana pafacebook, patwitter DM rangu rakavhurika, mameseji angu akavhurika, munonditumira. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org, munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org.
VaFreeman Chari mukuru wesangano reCitizens Initiative vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Kwazwai vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa nevechidiki zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Tiri kuzeyawo zvekare nevechidiki nezvezuva reInternational Day of Rural Women rinocherechedzwa pasi rose musi wa15 Gumiguru, nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri yeZimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove nhasi manheru na8 PM.
Muchirongwa cheLive Talk na8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatori venhau voshushikana nekurambidzwa kutaura nenhumwa yeUnited Nations iri munyika. Masangano anoona nezvesarudzo ari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishambadze zvakanyanya nzvimbo dzekunyoresa kuvhota. masangano iwe chidiki anoti ari kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.